Dziba dzinoti njana uchewe kwa chidziba, dzinoti imba yekwa jenami, yekwa karigamombe, yekwa katiza gombo pamwe ne kwa majeza. Mumwe we imba iri kuda kuti ipiwe ushe, va Dominic Matibiri, vanoti ushe wa mambo chidziba unofanirwa kupiwa va Jeremiah Jenami, sezvo vari ivo vaifanirwa kutonga pawakapiwa kuna va Johannes Jenami.
Kavakapiwa umambo weuchidziba, waifanirwa kupiwa anonzi Jeremiah Jenami kana kuti anonzi Jeremiah kana kuti mambo Jenami. Ndiye akanga asarudzwa nemhuri. Then local government ndobva yazoti since paina baba ngavachitora ivo pini yehushe. Taitarisira isusu kuti panguva iyoyo pavakapiwa hushe kudaro vaizotora pini yehusadunhu yehukatiza gombo voipa kune uya akanga asarudzwa pakutanga achiwana kupiwa pini hombe.
Vamatibiri vanoti vakanyora gwaro renyunyuto kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachikumbira kuti vagadzirise nyaya yeushe hwekwachidziva pamwe neusadunhu wavaGibson Jenami vanozivikanwa saSadunhu Katiza Gombo. Vamatibiri avo vanobva muimba yekwakarigamombe vanoti mambo chidziva vaifanirwa kupa usadunhu kune mumwe wedzimba dzinochinjana ushe dzinoti imba yekwakarigamombe yekwakatiza gombo pamwe neyekwamajesa kwete kupa mwana wavo vaGibson Jenami usadunhu wakatiza gombo.
Vakanga vakufanirwa manje kuti sinzi mumba mavo makanga maenda pini yeumambo hombe yehusadunhu vakanga vakufanirwa kuchiisa kune imwe imba, asi baba vacho havana kudaro nokuti vakatiza gombo vanove Gibson Jenami havana vanhu vakaenda kunovatsigira semhuri kana kuti kuvasainira kuti vave sadunhu. Vakagadzwa nababa vavo zvemumba mavo. Saka izvozvi mhuri takatonyora petition ikaendeswa kulocal government kuti mhuri iri kuti vaGibson Jenami havasi mambo vakagadzwa zviri pa mtemo nemhuri.
Asi sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vanoti panofa ishe pane veukama vanenge vave kuda kutonga kunyange nguva yavo isati yakwana.
Ndati panofa mambo panosara vakandi inokwezva vanhu vari kurefu kunhukwe ikoko vanozvipira kuti tiri vana vekwachidziva vanodawo umambo vanogona kutouya kuno vachiaply because mambo anenge afa panenge pane vakandi. Kana Dominic ari mwana womusha mangu ini achiemarini kuti atange kutaura nyaya dzaari kutaura idzodzo mizodzi yake yakapukutwa rini. Saka ndiani anga achionga umambo isi tichichema? Dominic haacheme here madzimambo kana afa? Kana ari umambo haana nguva here kuchema? Umambo haudaro.
VaJeremiah Jenami ava vanonzi vaifanirwa kunge vakagadzwa ushe pakagadzwa ishe chidziva varamba kutaura nezvenyaya iyi asi havada kupa zvavo chikonzero. Munyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mudunhu reMashonal and West vaJosephat Jaji vanoti nyaya dzine chekuita neushe dzinoendeswa kuprovincial assembly. Makakatana ekurwira ushe mumadzinza anonzi ari kukanganisa pamwe nekuparadza ukama mumhuri dzakawanda zvekutosvika kuti dzimwe mhuri dzokwirirana kumatare edzimhosva. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.